Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 31, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana nekusaziva kuti varwiri vekodzero dzevanhu vana vatorwa kubva mundege nevanofungidzirwa kuti vasori panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport varipi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voshora nyika dzekunze pakudyidzana neSADC. America yopadivi rayo pamushande wayo ari kupomerwa mhosva yekutsika mwana kudema. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana nekusaziva kuti varwiri vekodzero dzevanhu vana vatorwa kubva mundege nevanofungidzirwa kuti vasori panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport varipi. Vana ava havanoti munyori wesangano revarayiridzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere, vaSamuel Gwenzi, Muzvare naMatai Kwekweza uye vaVusimuzi Moyo vanonzi vanga vachida kuenda kune mumwe musangano uri kuitirwa kuVictoria Falls. Mutauriri wemapurisa nyika yose, Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwa nezvechiitiko ichi. Tabata mutungamiri wesangano reAtus vaObert Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Vatorwa vachida kuenda kumusangano wanga vachitwa kuVictoria Falls, uyo 5th edition eAfrican Philanthropy iri kuitwa kuVictoria Falls. Pakutorwa kwavaita izvezvi, vanhu vandeye Harare yese kuvatsvaga kuti vaiswepi, vavasati vazikamwa kuti vaiswepi. Maloya achiri kumhanyamhanya, magweta ari kumhanyamhanya kuti vangawanikwa here, asi hapana chati chawanikwa. Chiri kutotishamisa vanhu vatorwa pajekerere paInternational Airport, iyo inova vange ichiratidza security yenyika kuti vanhu vese vafile sekiwa kuti muZimbabwe muri safe, zvinoonekerwa paairport yenyu yakaita inosvikira vaenzi vese.
Saka munofungidzira kuti vatorwa nani?
Vanhu vatora vanhu ava muonero watinoita mastate agents, nekuti hazvaigona kuti pangobva mhondi chero mbavha yabva kupi ingakwanise kutora vanhu pazvibo yakachengetedzwa zvakakura kudaro seInternational Airport yeRobert Mugabe International Airport. Ava vasori vati kutarisira kuti ndeve Central Intelligence Organization kana kuti vangave mamwe madepartment esecurity, asi havasingori vanhu nje.
Saka munofunga kuti zvikonzero zvipi zvingadai zvaita kuti vatorwe nevamuri kufunga kuti vavatora?
Tiri kungoshamisika kuti munyika medu mune kakuvhundukwa kukuitwa nenyaya yeSADC kunge yatotanga gore rino. Taaziya maSADC summit aingoitwa tichikura, vana vamugabe vakatocheya SADC, hatina kubvira taona zvataona. Nyaya yatiri kuona ndeyekuti vari kutungamirira vanenge vari kuona SADC sechimwe chinhu chakakosha kuti vaamucheya, uye vachivhunduka katikwatara kuti vanoziva kuti kuti vapinde vakapindazve ukopokopo. Saka vanofunga kuti macitizens angashandise mukana weSADC kuti vataure nyaya yekubi kwakaitwa maelesho, kuti vataure nyaya yeumbavha huri kuitika munyika, kuti vataure zvanyerero huri munyika. Donzo ravo revari kutora vanhu ava rinenge riri kunyararidza vanhu vese kuti vari veZimbabwe vagare vakanyarara, vambunyikinzwe, vagerere vasina anoti bufu, vachitaura kuti nyika haisi kufambiswa zvakanaka.
Saka mune matanho amuri kutorawo here ekuedza kuti muone kuti chii chaitika kune vamwe venyu?
Tiri kunzwa magweta ane matanho ari kutarisira kuti angatore, kusanganisira kuda kuenda kumatare nemamwe matanho kumatare, kunokumbira kuti vanhu vavatora ngavauye vavaburitse pachena, kana vane mhosva vatongwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Muzinda weAmerica muZimbabwe unotori kushanda nemapurisa nehurumende panyaya mumwe mushando wayo ari kupomerwa mhosva yekutsika nekuuraya mumwe musikana ane makore 11 chete anonzi Ruvarashe Takamhanya kudema pedyo neHarare musi wa3 mwedzi uno. Mutauriri wemuzinda uyu audza Studio 7 kuti vakatumira vanhu kurufu urwu uye vakabatsira parufu urwu. Vati mushandi uyu ari muAmerica pari zvino. Asi vachitaura nebepanhau reHerald, mutevedzeri wemunyori mukuru wedare remakurukota vaGeorge Sharamba, vati mushandi uyu uyo avati ndiva Eric Kempton vakatiza munyika asi vakapika kuti mhosva hairovi. Mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vachiferefeta nyaya iyi asi vavhiringidzwa nemashoko ekuti vaKempton vakadzokera kuAmerica. Kochi chaizvo chinoitika pamutemo kana mushandi wekumuzinda kweimwe nyika akapara mhosva. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Mutemo uripo ndo unonzi international law, mutemo unongori pakati penyika. So pane mutemo unonzi Vienna Convention, and pa Vienna Convention iyoyo pane masections anotaura nezvediplomatic immunity yayo. So panyika dzese dziri pasi rese inoi, including America neZimbabwe nedzimwe nyika, dzakanyorerana pasi kuVienna ikokoko kuti kana pane nhengo inenge chirepresenta government kana kuti diplomat anenge ari munyika imomomo anoprotectwa under Vienna Convention iyoyo, whether apara nyaya inenge irisivu kana kuti criminal, as long as anga achizviita within maconfines ake ekushanda as a diplomat.
Asi pane dzimwe nguva here paanganzi anokwanisa kusungwa kunyangwe ari munhu ari kumirira nyika?
Mutemo weVienna Convention unoita senge uri, tingati pachirungu, uri narrowly tailored, nekuti immunity inenge ine munhu uyo inenge ichibva kunyika kwaari kubva. Saka immunity yagara iri yatingati absolute in terms of international law, but kuti azoonekwa achizosungwa kana kuti achizopinda mumatare enyika yaanenge akatumirwa zvinenge zvaenda pakuti nyika iri kureceiver, let's diplomat are in question, inenge yataurana neAmerica kuti vakumbire kuti immunity iyoyo itwe lifted kuti vakwanise kuprosecuta diplomat yeye panyaya dzaanenge achipomerwa.
Saka izvi zvingori kuva shandi vepamuzinda wenyika here kana kuti kuembassy kana kuti zvinokwanisawo kuenda kune vamwe, tingapa muenzaniso wekuti mudzimai wemutungamiri wenyika?
Immunity inoenda zvekare kune nhengo dzehurumende, kana kuti vanenge vari in official, vanenge vachiita business ravo in official capacity yehurumende.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Vana muzvina bhizimusi vari muusungwa nemhosva yeuori vaMike Chimombe navaMoses Mpofu vamiswa zvakare pamberi pedare vachipomerwa imwe mhosva itsva yekuita zveuori mukuwaniswa kwakaitwa kambani yavo yeJuluka Endo Joint Venture mukano wekuti iise magetsi mumigwagwa yemuguta reHarare, zvichitevera kusungwa kwavaitwa nhasi nekomisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko ayo kuvatori venhau, Zaki yati vaviri ava avo vari kujeri uko vakamirira kutongwa nemhosva yekudya mamiriyoni emadhora ekuAmerica chirongwa chemutungamiri wenyika chekuwanisa varombo kumaruwambudzi kana kuti Presidential Gold Scheme, vanonzi vakapiwa basa nekanzuro yeHarare rekuti vagadzire magetsi emumigwagwa yemuguta muna chivapfu gore rino, vachishandisa magwaro ekunyepa. Izvo zvakaita kuti vapiwe basa rinokosha mamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica. Zaki atiwo magwaro akashandiswa nevaviri ava aityora mitemo yezvekutengwa kwezvinhu nemakambani ari pasi pehurumende kana makanzuru kana kuti muchirungu Public Procurement of Public Assets General Regulations. Yatiwo kambani yavo yaive yambonyimwa basa iri mushure mokunge zvaonekwa nekomiti yaishara vekupa basa kuti yakanga isina kukodzera, asi ikazoripiwa yashandisa mamwe magwaro ainge amborambwa zvakare nekanzuru yeHarare. Gweta revaviri ava Advocate Tapson Tetero vanotsanangura zvaitika mudare umo vanotarisirwa kudzoka zvakare mangwana.
Tangopa muchidimbu kuti tiri kuchallenge kuti vaiswe on remand keshina tiroda kuisa. Vari kupomerwa mhosva yecorruptly using false documents. Ndomusha vari kutisangana.
Magistrate Marihuana Zvogofa, avo vari kunzwa nyaya yevaviri ava yembudzi, ndivo vari kutarisirwa kunzwa nyaya yavo yekukanzuru, asi vaviri ava vari kuramba kuti nyaya dzavo dzose mbiri dzinzikwe nemutongi mumwe chete. Mabharani wekanzuru yeHarare vaHosaya Chisango nemukurano nezvekupiwa kwematenda mukanzuru vaAtwe Mandaza, avo vakasungwa svondo rapfuura pamusoro penyaya iyi, vanzwiwo nedare ramagistrate vadzoke zvakare kudare musi waTunya Mavhuvhu, apo pachaturwa mutongo chikumbiro chavo chekuti vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. VaChisango navaMandaza vari kupomerwa mhosva yekushandisa zvigaro zvavo pabasa kupa kambani yavaChimombe navaMupofu basa, asi iyo yainge isingakodzeri. Tabvunza meya veHarare vaJacob Mafume kuti zvinofambiswa sei pakupiwa kunoitwa mabasa nekanzuru kumakambani anenge asingakodzeri sezvakaitika apa.
Saka nyaya idzi dzinogona kudarika vanhu vasina kuona kuti chii chaitika voenda mberi nokupa tenda. Kazhinji kacho dzimwe nhambo kambani yapuwa inogona kutoita basa racho rayapuwa iyo yanga isingafanirwa kupuwa.
Vaenderera mberi vachiti makanzuro akabviswa nehurumende pakupiwa kwematenda, vachinzi vanoita zveuori nekudaro havatomboziva kuti matenda anopiwa sei nevashandi vekanzuru. Zvichakadai, vamwe vagari vemuHarare varatidza kufara nekusungwa kwevashandi vekanzuru nemakamba anonzi ari kuita zveuori, vachiti izvi ndizvo zviri kuita kuti kanzuru itadze kuita basa rayo nemazvo. Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Associations vaRuben Akili vaudza Studio 7 kuti zaki inofanira kuendera mberi nekuongorora kuti matenda ese ari kupiwa sei, vachiti muri kuitika uori unotyisa mukanzuru.
Chikumbiro chedu kuboka rezaki kuti dai tingati ravavarira kana kuti kusimbisa donzo rekurwisa nekudzura uori hwange hwatingati hwadzika midzi tingati muguta reHarare kunyanyanyanya maranirwo kana kuti mafambisirwo anoitwa mabasa muguta reHarare.
Gwaro raAuditor General regore rapfuura rinoratidza kuti mune uori hunotyisa mumakanzuru nemapazi ehurumende. Zaki inotiwo zvikamu zvinodarika makumi mashanu kubva muzana zveuori hwese hunoitika munyika hunoitika mumapazi ehurumende namakambani ayo pamwe nemumakanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashora zvikuru nyika dzakabudirira dzavari kupomera mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika muAfrica. VaMnangagwa vataura mashoko aya nhasi vachiparura zviri pamutemo musangano wekutengeserana muAfrica we7th SADC Industrialization Week Investment Conference uri kuitirwa muHarare International Conference Center. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
VaMnangagwa vashoropodza nyika dzekunze dzinoda kupindira munyaya dzenyika dziri muSADC pamwe chete nemasangano anokweretesa mari kunyika dzepasi rese.
The contestations for neo-imperialistic subjugation of our countries are being fought in the economic domain.
Tiri kuona kuti vaya vachakakunda kuhondo yerusununguko vave kuda kudzoka vachida kurwisa upfumi hwedu. Naizvozvo tinofanira kuramba takachenjera kuzotiwo nyika dzemuAfrica hadziwanisi mukana yakaenzana nedzimwe mukuwanawo mari yezvikwereti, asi izvi ngazvizatidzosera kumashure. Ngatitarisei kuti chii chatinacho toshandisa zviwanikwa zvedu kuzvipundutsa.
Asi mabhanga anokweretesa mari akaita se World Bank ne International Monetary Fund anoti chirikupa kuti Zimbabwe isakwereteswe mari inyaya yekusadzora zvikwereti. Gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vanoti Zimbabwe ine chikwereti chemari inodarika mabhiriyoni makumi maviri kana kuti 20.5 billion United States dollars munyika nekunze. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti zvakakosha kubhadhara zvikwereti. Vachitaura panyaya yemabhizimisi vamunangagwa vati hazvigoni kuti nyika dzemusadak dzirambe dzichisarira kumashure munyaya dzezveupfumi nekuti dzine zviwanikwa zvose zvinodiwa kuti kana dunhu ripi zvaro ribudirire.
Given the vast natural resource endowments and the youthful population on our African continent,
hazvigoni kuti nyika dzedu dzakapfuma kudai uye dzine vechidiki vakawanda vane njere dzakapinza dzirambe dzichirasikirwa nemari zhinji nekuda kwekuti hatina maindustry anokwanisa kugadzira zvinhu zvichipera. Naizvozvo panoda kuti tibatirane pamwe chete vehurumende nevemakambani kuti tisimudzire mashandiro ari kuita maindustry edu.
Munyori mukuru webazi rinoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mugungano reSADC vaElias Magosi vatsinirawo kuti pasina kuvandudza maitiro emaindastiri zvakafanana nekuti nyika dziri muSADC dziri kufamba nenhende shure.
Member states should develop policies and regulations that actually and truly drive industrialization.
Kana tichirevesa kuti tinoda kubudirira mukusimbaradza maindustry edu, ngatigadzirei mitemo yakasimba yekuita izvi. Kuva nemutemo nekutaura nezvayo chete hakukwani, asi kutevedzerwa kwayo ndiko kwakakosha.
Nyika dzemusadak dzinonzi dzinorasikirwa nemari ingangosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% pese padzinotengesa zviwanikwa zvadzo zvisina kukwenenzverwa. Dambudziko rinonzi negungano iri rinofanira kupedzwa. Mukuru wesangano rinomirira mabhizimusi madiki neari pakati nepakati reSMEs Expo vaDelight Makotose vaudza Studio 7 kuti shungu dzekuti vashandisewo michina yechizvino zvino dziripo, asi dzimwe nguva homwe ndiyo inoita diki.
Nehurumende yedu tinoda kuikuridzira kuti ngavaonewo kuti vana vari kushanda, asi kuti kushanda kwavari kuita vana tokusimudza sei. Ngaivo inoona kuti no vana vakanokwereta uku inogonawo kusapota kukwereta kune kwaitiwa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr Prosper Chitambara vaudzawo Studio 7 kuti muono wekusimudzira maindastiri wakanaka, asi unoda kutsigirwa zvakanyanya nehurumende.
Kuzo zvimwe zvinofanira kunge zvichiitwa at macro level kugadzirisa doing business environment, kuramba tichiona kuti vemabhizinesi vemunowanawo here access kunyaya dzecredit, nyaya dzefinance, iroro idambudziko guru, even kuderedzawo matax anobhadharwa nemabhizinesi.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi hwenyika uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vati nyika dzemusadak dzinofanira kubatana kana dzichida kubudirira.
South Africa is the most industrialized nation within the SADC region. Asi kuti vamwe vasvike pane iyoyo vasazoti South Africa is being a big brother. Vanofanirwa kuita mapolicies ano encourage private sector growth.
Musangano weSADC Industrialization Week uri kuitirwa muHarare uri kufamba nedingindira rakanangana nekutsvaga nzira dzekusimudzira dunhu munyaya dzezveupfumi kana kuti promoting innovation to unlock opportunities for sustainable economic growth and development towards an industrialized SADC. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vakaremara zvikuru vari mumaguta nemadhorobha vari kukurudzira hurumende kuti iwedzere rubatsiro rwairi kuvapa, vachiti vakatarisana nenzara inotyisa zvakonzerwa nekusanaya kwemvura uye kudhura kwezvinhu. Asi hurumende inoti ine zvirongwa izvi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webasa mubanduko rinoona nezvevakaremara mubazi rekugadzana kwakanaka kwevanhu munyika, Dr Christine Peter, vanoti hurumende yakaparura chirongwa cheFood Deficit Mitigation Program chiri kubatsira vanhu vese nevekumadhorobha.
Vari mumadhorobha vanopiwa mari yekuti vatenge huku, saka vari mumadhorobha vakaremara vanowana zvakare mari paprogramu iyoyo yatiri kuita yekubatsira. Takanangana nekusanaya kwemvura kwakaitika kwaita kuti tive nedrought inaita kuti chikafu chishomeke.
Asi Zimbabwe nemasangano akazvimirira oga akaita se World Food Program ari kutatarika kuwana mari yekubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni mapfumbamwe kana kuti 9 million vari kuda chikafu munyika. Zimbabwe yakaisa chikumbiro chemari inosvika mabhiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 billion. Kushomeka kwechikafu kwakabuda pamusangano wakaitwa nevakaremara padande mutande reGugu, apo vakaremara nevanohwira kodzero dzavo vakaungana vachitaura matambudziko avari kusangana nawo. Mumwe akapinda mumusangano uyu ndiamai Judith Makasi vemudhorobha reMasvingo, vakati hurumende inofanira kuvayeuka.
Vanhu vana madisabilities kutorarama kuti vauye kumatauni ndiko kunotogona kuraramika. Ndiko kune kwavanogona kuwana access to most of the basic things they need in life. Saka kuti tigovati hatikupini kuti munogara mumadhorobha, kumamisha kwacho ikoko vaitodawo kugarako, but hakusi accessible.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reMidland Disability Forum vaClopas Mudekunye vanoti chirongwa chekupa vanhu chikafu chakaparurwa kumaruwa ngachiwedzerewewo mumadhorobha.
Kana chirongwa ichi chikasvika kuno kudhorobha, zvingatibatsira isu zvikuru, isu vanhu vanorarama neurema, zvingatibatsira kuti tichibva mumigwagwa, tichibva mumavharanda, mumakoridho matinogara, chirarama nokupema. Nokuti kana tikawanawo chikafu, tinobva tagarawo mudzimba dzedu, penyu hunenge hwatirerukira.
Masangano anopa rubatsiro ane zvimwe zvirongwa zvakananganawo nekuti vanhu vakwanise kuzviriritira mune remangwana kuti vasangogara vachipiwa chikafu. Muzvare Agnes Gurune anoshanda kubazi redzidzo ye pasi aine usope anoti chikafu ikodzero yemunhu wese munyika, zvikuru munguva yenzara.
Saka tiri kuona kuti sevanhu vane madisabilities tiri kunyanya kudisadvantageka stereki, because kuti tikwanise kuisa food patebo, tikwanise kufidhawo vana, hatina kana chatiri kuwana. Saka chikumbiro kubazi resocial welfare kuti dai vatinzwawo vatipawo chero garo nerimwe zvaro remabagwe iwayo, tikwanise kuraramisawo vana, tikwanise kupawo vana chikafu.
Asi vangu vanorira kodzero dzevakaremara vakaita sava Henry Chivhanga avo vakaremara gumbo vanoti zvakakosha kuti vakaremara vapiwe zvikwanisiro.
Saka isusu zvatiri kutaura kuvanhu vane urema ndezvokuti, hama dzangu, tsvakai chinhu chinokupai pundutso muchizvishandira, muchishandisa simba renyu, muchishandisa njere dzenyu, muri panzvimbo pamunenge muri.
Munyori mukuru muhofisi yegurukota reMasvingo Dr. Admo Pasakavambwa vanoti hurumende yakapeta gadziriro yechirongwa chekubatsira vanotambura mumadhorobha kusanganisira vakaremara, avo ichapa mari inokwana chibage kana ufu hwemakirogiramu manomwe nemashanu 7.5 kg pamunhu wega wega mumhuri, izvo zviri kupiwa vanhu vekumaruwa.
Saka hurumende ichapa mari inongoenderana nezviri kuita kumamisha kuti munhu ari kuwana 7,5 kgs pamwe. Saka mari inotenga 7,5 kgs ndo inenge ichipuwa munhu pamwedzi mudhorobha anenge aonekwa akakodzera kuti abatsirwe nechikafu.
Kunze kwehurumende, gwaro rinoona nezvemamiriro ezvekudya reZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC 2024 Urban Nutrition Assessment Report rinoti vamwe vari kupa chikafu vanosanganisira masangano akazvimirira oga kusanganisira United Nations nevemachechi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro namuzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa muno muAmerica ava nechirongwa chavo chekuwanisa vagari vekumasvingo mvura.
Pari zvino misha yakati wandei yava nemvura inonetsa kuti nditi misha yakati, nokuti chirongwa chacho ndochokuti mvura ikapfuura napamba pomunhu zvinhu zvaakuzobatanidza vanhu, nokuti hapana unonyimwa mvura nokuti uriwo kwakati kana kuti uriwo musangano wakati ukati. Saka chinangwa chemvura ndechekuti kana yapfuura pamusha pomunhu handi yake iye chete. Pandakataura navo ndakati phase 2 zvayadai mvura yapambira, pandiri kuzodzoka ndinenge ndichida kuona iri green miminda zvirimwa zvakasiyana-siyana, tozoona kuti totsvaga vanotenga zvirimwa zvenyu, zvekare varimowo chikafu chokuti vakwanise kuzvidyira ivo nemhuri dzavo.
Sei makafunga kutanga chirongwa ichi, Profesa Masocha?
Nzvimbo yatigere inonetsa mvura zvakanyanya chaizvo. Kubvira panongotanga muchando kusvika mvura yazonaya, vanhu vanenge votambura mvura. Asi chakanga chiri pamoyo pangu ndechokuti icho madzitateguru edu paagara munzvimbo iyoyo anga ari masango, vakasiya vaita minda, vakasiya vavaka. Koinivo ndechipi chendichazosiya chinozonzivo uyu wakaita zvakati? Saka inenge iri dzidziso yavanhu yekuti aiwa, itavo chimwe chuno chinozovonekwa iwe waenda. Mabushmen nzvimbo iyo vakasiya vanyora-nyora mapako. Vakuru vedu isu madzitateguru edu akatema miti yose akagadzira matsime, achimwa mvura mumatsime. Inivo ndikati aiwa, ndava kuzoitavo zvemvura.
Zvirongwa zvipi zvimwe zvamuri kuita mudunhu iri?
Pane mugwagwa kwaakusingasviki mota kana kuita sei, takaita zvekare mugwagwa nokuti kuti mvura izovapo paifanira kunge paino mugwagwa unoendesa zvinhu zvemvura. Takatutsira zvina mamwe maprojects. Tina magrupu akawanda ehuku dzamafidha dziedzi vachitengeserana. Tozoita zvekare mabhora, kuna mabhora zvekare. Tingati isu timu dzavarume vakuru 7 dzamadzimai 3 vatiri kutengera mayunifomu, handiri kutengera mabhora. Gore negore tichiita mitambo yokubatanidza vanhu, sokubatanidza kwatakaita nenyaya dzemvura yomuchibhorani.
Vagari vane chavanobhadharawo here kuti vange vachisvitsirwa mvura iyi padzimba dzavo?
Vagari vomudunhu iri havana kana mari yavanobhadhara kana chimwe zvacho chavanondibhadhara inini. Asi chitsvambe chandinovapa ndechokuti kana wabatsirwa, iwe vonawo kuti wabatsira mumwe munhu. Tibatsirane, tisumudzane, nokuti kusumuka kwomunhu umwe mudunhu kana munyika, toti kusumuka kwandakaita ini mudunhu iroro, ndaakuzokwanisawo kusumudza vamwe.
Mune mamwe masangano here kana vamwe vanhu vamuri kushanda navo muchirongwa ichi?
Vanhu vandingatini vari kundibetsera ndivo muruwa imomo, nokuti ndivo vanoita mabasa ose angavawo kuchera mugero wokuti mapaipi azofusirwa.
Zvirongwa izvi zviri mumabhuku api masvingo?
Chirongwa ichi nezvimwe zvirongwa zviri mudunhu raChief Chikwanda, mana sabhuku Chibate, sabhuku Machokoto, sabhuku Mashonga, mwenditabhuku Mugore zvekare.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Murisei apo, murisei pastudio 7 kwakadii? Ko nhaye varume vanajonga, ko uripi murume uyu? Tanonoka wande harova mana, tanonoka wande ngambodzoka mandimbomuwa panichazivi kumuwarisei, mumhorese.
Murisei kwanajonga pastudio 7 apo, sitinochengetwa, tinofara nokuti panhau ndine shushikana nenyaya yezviri kuitika muzimbabwe, nyaya dzemagiraundi, kuti vana vedu vane masikirisi ekugona masipotsi vaakushaya kuti voita sei kana tisina nhandare dzokutambira. Marikiresheni hakuna wokuti titambire, havagadziri. Muri kurangarira here kuti zvouzani izvi zvichapera izvi nerimwe zuva? Asi nyika inosara iripo, vana vangagona sei kana takuinda kusouth africa kundoita home ground? Zvavangofanira kuti hamuchadi masipotsi munyika avemo. Maakungorwisa chete chamisana navamwe vanoopoza chete chamisa, wanga vachamisa pese pese kungopedza mari mechiisa kuparadza pati ACC.
Pastudio 7, pastudio 7, murisei, murisei zvenyu. Aiwa, hakuna kwakanaka. Ndochichemuka kuhurumende yedu kuti ngaitigadzirirewo kabhiriji apo pamambo Chirei apo. Tochikumbirawo kuti tokumbira hurumende yedu yatibatsirawo, yatiisirawo bhiriji panaume apo paChief Chireya. Hatisi kuziva kuti Chief Chireya haasi kuzviona here pavane nguva pakadaro. Nguva yevana vechikoro vari kutambudzika zvikuru, kana voenda kuchikoro kana mvura ichinaya, kunyange vabereki papari kunetsa. Tokumbira hurumende mutibatsirewo pabhiriji panaume paChief Chireya chaipo. Mazvite enyu ndimugoyo uyo ari pakwekwe.
Inini ndinonzi Raymond Chinake, ndiri kuno kuchegutu. Tinokumbira mutiudziro vakuru vemapurisa kuti zvavari kuti SADC summit vachitora mota dzekusvika svika, sonzi dzinozobuda after SADC summit vachahambidza mavhenda kutengesa. Kuri kuda kuti vanhu vesadhaki vari kuuya vati nyika yakanaka.
Tinotenda vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk, apo tiri kutarisa nyaya yemitengo yemagwaro yekufambisa muSouth Africa. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyana na Gabs Dube.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 31 kuTulikazi 2024 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje, uMnumzana Simelisizwe Sibanda wazama ukuxotshisa umbalisi ebubi owayefundisa abantwana wokuthiwa kazilutho ngolimi lwesiNdebele usebiselwe esikhundleni sakhe umongameli Emmerson Mnangagwa.
Umbuzo uba yikuthi kati abantu uma begada indiza icala linga, kodwa akusiyonto entsha, yinto abayenza even langama-80 ungakhumbula besenza umbhuqazwe.
Kubikwa kubotshwe abalwela amalungelo oluntu abane eHarare namhla ngemva kokugada indizamtshina besiya emhlanganweni eVictoria Falls. Aluka yindawo uhlelo lokuvumela izizalwane zeZimbabwe lezeBotswana kuba zisebenzise izithupha uma zingena emazweni la. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMnumzana Simelisizwe Sibanda wazama ukuxotshisa umbalisi ongazi ukhuluma isiNdebele ofundisa kuzinga le-Early Child Development eMathoreni North usexolelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa osembisele esikhundleni sakhe somsekeli womphathintambo wogatsha lwezemfundo. USibanda wayefuna kuxotshwe unkosikazi Winnet Maratse eKlonmore Primary School eBobi esithi wayengakwazi lokuthi kuyini uqedu. Incwadi elotshwe ngophethe iofisi kaMnangagwa uMnumzana Martin Rushwaya iveza ukuba uSibanda waxolisa kakhulu wathi kaphinde ekhulume ngodaba lolu lokunye. Ngasenelisanga ukuxhumana loSibanda ukuba akhulume ngodaba lolu. Uxotshwa kwakhe kuhulumende kwacaphula abantu abaningi eMadebeleland abakhala ngokuthi abantwana abafundiswa ngabantu abangazi isiNdebele. Kubikwa kubotshwe abalwela amalungelo oluntu abane eHarare namhla ngemva kokugada indizamtshina besiya emhlanganweni eVictoria Falls. Inhlanganiso yamagqweda elwela amalungelo oluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ED abane laba ababalisa unkosikazana Namatai Kwekweza, uMnumzana Robson Chiere wenhlanganiso yababalisi yemaphandleni yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ukansila kaWard 5 eHarare uMnumzana Samuel Gwezi lo Mnumzana Vusumuzi Moyo bathethwe ngamapholisa njalo akwaziwa ukuthi bangaphi lokuthi betheswa cala bani. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyati utshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa lutho ngokubotshwa kwabantu laba. Ukubotshwa kwabani laba kuza ngesikhathi uhulumende ebopha abamabandla aphikisayo labosoda umbuso weZANU-PF ngoba esithi baqoqa ukutshengisela ngodlakela ngesikhathi somhlangano weSADC uzaqutshelwa eHarare ngenyanga ezayo. Amalunga e-CCC angamajumi phose ayisitshiyangalombili akoqela uMnumzana Jameson Timba asedlulise inyanga evalelwe ngemva kokubotshwa ngesizathu esifanayo. Kodwa alilandula leli cala uNtungameli Nkomo weStudio 7 uqoqela umkhokeli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhejuli kaZulu uMnumzana Mbuso Phuzwayo.
Kuyamangalisa ngoba umbuzo uba yikuthi kati abantu uma begada indiza icala linga, kodwa akusiyonto entsha, yinto abayenza even langama-80 ungakhumbula besenza umbhuqazwe abantu babebabopha nje mahlayana. So singathi ingwe kayikatshintshi amabala.
uhulumende uthi ababotshwayo laba ngabantu abazama ukuphehla udlakela. Ungathini ngalokho?
Ubona ngazathi nje ngohulumende ohlala esethuka ukuphehla udlakela elizweni. Ilizwe leli abantu abaphehla udlakela ngabangafuni ukulandela iconstitution asebesithi sivote kumnyaka ophelileyo akula service delivery improvileyo. Sebekhuluma ngokuthi u-Emerson ngo-2030 aqhubeke busa. Abantu kanti uma besiye follow sibaphehla njani odlakela? So mbona ngazathi ngohulumende nje osesethuzwa la isithunzi sakhe ngokwehluleka ukubusa kuhle abantu, ngoba kangubona ukuthi umoda behlezi eSozberry begade indiza besiye folosi icala asebelenzile yilipi? Njalo kwathi uma abantu bezaphehla udlakela ubabopha behamba kumbeni ubabopha sebesenza lelo dlakela, ngoba kathesi kakulanto ebonisayo ukuthi bebephehla lolo dlakela ngaphandle kokuthi imagination yakho uhulumende nje kuphela.
Yebo, uyathi ukuthi uhulumende lapha wesaba nje umnyama ongelampisi uhlukuluza abantu kungelabufakazi. Kodwa kungenzeka yini ukuthi njengokutsho kwakhe bebe bekhona mhlawumbe abalutshwana abangaba beqoqa lolo dlakela?
Uhlupho yikuthi uhulumende lowo ubaba yena lowo osesihlalweni ifu ukhumbula befuqa umgabe kulezithembiso azinikeza abantu, wathi uzahlonipha ilungelo loluntu, wathi abantu bazaba lelungelo lokuthi betshengiselele lapho bengasuthiseki ngoba kulilungelo labo elisesisekelweni. So kambona ukuthi uma abantu belezinsolo befuna ukuthi bexoxisane layo uhulumende wabo kulokubi okuyabe sokwenzakele ngalokho. Kodwa nanko kasikaboni anything, kodwa sibona nje abantu behlukulozwa kodwa hayi nanko abantu nokutoyitoya okulilungelo labo esisekelweni selizwe ukuthi lapha abantu besizwa befuna ukuthi bexoxisane lo hulumende ngokutoyitoya kufuze bekwenze as long as beyazisa amapholisa, as long as bengasoze bedilize impahla, okuyikuthi so far kakukho okubonisa ukuthi abantu bafuna ukwenza khonoko. So ngibona ngazathi even abantu befuna ukuthi bedemonstrate akulanto embi ngoba isisekelo siyabanika lawo malungelo. And lo baba lo osesihlalweni ngo-2017 wangena ngedemo hanti wathi ngoba i-expression yabantu wathi the voice of the people is the voice of God.
Umnumzana Mbusi ophuzwayo ngokhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu bexoxa lomthungameli Komo weStudio 7 ekoBulawayo. Kolunye udaba, amapolisa namhla abophe umnumzana Mike Chimombe lomnumzana Moses Mpofu abamiswe emthethwandaba besethezwa amacala ukuqhuba izibhizimusi lokuthenga amalayithi eHarare ngendlela ezingaqondanga. Ababili laba kuthiwa babambisana lezisebenzi zekhansili baphanyeka khona incwadi zamabhanga lokunye kwakugcwele amanga ukwenzela ukuthola umsebenzi wokuthenga amalayithi abiza phose izigidi ezilitshumi zamadola emelika $9.2 million. Okwamanje bavalelwe entilongweni bemelele ukuthoniswa amacala okutshontsha imali kahulumende edlula kancane izigidi eziyisikhombisa zamadola emelika $7.3 million okwakumele bethenge ngayo imbuzi zikaZulu phansi kohlelo lwe-Presidential Goat Pass On Scheme. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namhla sikufakazile ukuthi ngempela kulesiphatha amandla saso esagxoba untombazana oleminyaka elithumi lanye uRubarashe Takamanya ngemoto wabhubha ekuqaleni kwalenyanga. Okhulume leStudio 7 emele isigodlo lesi ungathandanga ukubedwa ngegama uveze ukuthi baphakathi kokukhulumisana lohulumende wakuleli kanye lamapholisa ngalolu daba. Uthi njalo sebeke bakhulumisana lomdeni kamoyi. Amazwi la aza ngemva kokuba isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uveze ukuthukuthela kumaphephandaba kahulumende esithi eleZimbabwe lizasebenzisa zonke indlela ukufinyelela isiphathamandla seMelika. Umnumzana Eric Kimpton yena athi wahle wabalekela icala wabuyela kibo eMelika ngemva kwalingozi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uti kumele inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika aqaphele amazwe entshonalanga afuna ukuphambula izifiso zikaZulu kwizwekazi leli. Umnangagwa owethule amazwi la evula okusemthethweni umbuthano we-SADC Industrial Week eHarare namhla uphinde wathi kaselandaba lezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga athi wenza ubukhohlakalo njalo wephula ilungelo loluntu. Ukuhlaziya okwedulwe ngumnangagwa namhla sixoxe lomnumzana Ebhidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ukuze kusebenze khona lokho kuzadinga ukuthi bakhe ezomnotho eziqinileyo. Ngokuba kwenza bakhangele kwamanye amazwe kuwukuthi kugcwele ubuyanga, akulamsebenzi izinto kazisebenze elizweni. Akwenelanga ukukhuluma ngokuthi kasiwafuni lawanamazwe lalawana, asiwafuni amazwe entshonalanga. Ngokuba kokusa abantu entshonalanga yikho nalokhu ukuthi kulosizi kule ndlala phakathi emazweni e-Afrika. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi bakulungise khona lokho, bangakhulumi nje ngokuthi lawanamazwe kasiwafuni, kodwa kumele lungisilizwe ukuze likwazi ukuzimela, akwazi ukuzimela amazwe e-Afrika ngendlela efaneleyo.
Bangakwenza njani khonoko?
Kumele bayathuthukisa amazwe. Okwamanje amazwe e-Afrika amaningi agcwele ubuyanga, ubuyanga obukhulu, indlala enkulu ise-Afrika. Khona lokho kumele kuguquke. Kumele siqalise ukuba lathi le industry esebenzayo, sibe lezimoto esizakhela zona, sibe lama-aeroplane esizakhela wona, amakhompyutha esizakhela wona, amafoni esizakhela wona. Kumele sibe le industry ecacileyo, hayi ukuthi sibe ngabantu kuphela abeyeme kulethe ezembiwayo lokulima kukodwa. Kodwa kumele sikhule kulalokho ukuze kufike khona lapho kumele kuqedwe i-corruption. Ngoba into ebulala ilizwe i-corruption, into ebulala i-corruption yikubusa kahle. Okungekhoyo emazweni anjengawethu yikubuswa kahle kwelizwe. Yikho i-corruption isidla konke okufanele kuye ebantwini, isidla konke okufanele kuye enothweni yabantu ukuthuthukisa ilizwe. Kuyaphela du. Ngakho-ke khona lokho ngabe ngakukhangela e-Africa, i-Africa yonke amazwe ayilwisi i-corruption, abuse kahle, uhlonitshe umthetho, uhlonitshe amalungelo abantu, i-Afrika izoba le nguquko, ithuthuke ingeyami noma kusentshonalanga noma kusempumalanga noma kuseningizimu kumbe enyakatho.
Lo ngumnumzana Ebhidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, ubeqoqa le Studio 7 ekoBulawayo. Umhlangano omkhulu weMandela Washington Fellowship for Young African Leaders Summit oqale ngomvulo eWashington DC ugqitshwe namhla eWashington DC. Utaboka Ncube weStudio 7 usethulela lolo daba.
Umhlangano lo ubuthanise abatsha abangamakhulu ayisikhombisa 700 abaphatheke kuhlelo lolu okwamaviki ayisithupha emakolishini nemfundo yaphezulu akwele Melika. Lo nyanga uhlelo lolu olwasungulwa ngoye ngumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama lwenelise iminyaka elitshumi lwasungulwa. Abatsha abakwele Zimbabwe abangamatshumi amane lambili 42 bakhangelele ukubuyela eZimbabwe besiyathuthukisa imisebenzi yabo kulandela ukulolongwa kwabo emakolitshini akwele Melika abebafundisa okutshiyeneyo okugoqela ulwazi lwezamabhizimusi, ubukhokheli, ukulisana lokuguquka komumo womkhathi lokunye. Omunye wabatsha laba ngusomabhizimusi unkosazana Victoria Mpho Kuhlekazi ongumqondisi wenkampani ayisungulayo eVicky Dokam Investments.
Ngakutshiyela abantu abangafuna ukubuya labo beparticipate kuprogram leyo ukuthi benisabela ikhatshana beqale bezame, kungangcono beyehluleke bezamile. Akumelanga ukuthi behle bezidlela ukuthi bona abakhwalify, kumele bezame. As long as iminyaka iphakathi kwe-25 le-35 kumele eqale ezame, because isikhathi lesi, opportunity le esibelayo, it was very empowering. And even lami nje mbuyela khona ngale, ngizafika ngibatshela, ngiba encourage ngo-September ama-applications nxa evuli ukuthi be-apply.
Umnumzana Nkosi Khona Blessmore Sibanda ongumqondisi wenhlanganiso we-Institute for Research, Advocacy and Development obeqhuba izifundo zakhe ekolitshini le-University of Georgia uthi ulwazi alutholileyo luzaphathisa kakhulu ekuthuthukiseni umsebenzi wakhe njengoba ilizwe likhangelane lodubo lwesomiso ngenxa yokuguquka komkhathi.
Mhlane labo science bakhona bemelika sesakhe ubudlelwane obunzulu obujulileyo obuzenelisa ukuthi ngikwanise ukusebenzisana labo ngisebenzise njalo futhi amathuba etechnology abalawo la ukuze sizame ukulwa lesimo seclimate change kwele Zimbabwe la kwele Africa yonke nje jikelele.
Omunye oqhube izifundo lezi umnomzana Njabulo Sandawana ongusomabhizimusi owasungula inkampani yeLink Wire Media Tech News uthi uzakwabela abanye abacha lolu lwazi.
For the past 6 weeks fundo okuningi kakhulu and mina bengise University of Texas at Austin lo Professor John Doggett ubesifundisa okuningi about how we can run our business better lokuthi sibe ngabantu abazatshintsha izinto elizweni lethu through ukuba successful in our business.
Uhlelo lweMandela Washington Fellowship olwasungula ngomnyaka ka-2014 luvulela amathuba okuthuthukisa abatsha abangamakhulu ayisikhombisa 700 minyaka yonke eyokuqhuba izifundo emakolishini atshiyeneyo eMelika, njalo luxhumanisa abatsha base-Afrika abalobuciko abavela kungatsha ezitshiyeneyo ezigoqela kwezombusazwe, amabhizimusi, amalungelo kazulu lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingutabo kaNcube.
Sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UIsmail Haniyeh, umkhokheli weHamas, ubulewe kwele Iran izolo ekusihlwa. Abazindaba abe-Associated Press babika ukuba iHamas ithi ubulalelwe endlini kulelo lizwe lobe mlindile. Ele Israel eselibulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amane 39,400 eGaza kalingatsho lutho ngodaba lolu. Umkhokheli wakwele Sudan uGeneral Abdel Fattah Burhan uphose wabulawa ngesikhathi ethakazelela ababhutshe izifundo kwesinye isikolo elizweni leli. Ilizwe lakhe lilwisana le-Rapid Support Forces ezama ukuhluthuna intambo zombuso. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ngweziphathelene lezeMelika, yaqhubeka imikhankaso yokudinga umongameli weMelika ngenyanga kaLwezi, njalo unkosikazi Kamala Harris webandla lamademokrats ubedinga usekelo izolo edolobheni le-Atlanta eGeorgia. Umsekeli kamnumzana Donald Trump oncintisa emele ibandla lama-Republicans umnumzana James David Vance yena ukhankase eNevada izolo. Ukuhlaziya okwenzakala kumkhankaso le lokuthi amanzi agelezela ngaphi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqele lomnumzana Zenzo Nkomo incwadi ecubungula izombusazwe okhuluma ezimele.
Uma sibuka umnumzana uVance lona abavoti baseMelika basamfunda ukuthi ungabe hloboluni lomuntu. Uma ngabe kuwukuthi bezambona njengomuntu ongakwazi ukuthi anqande uTrump, njengobani simazi naye uTrump ukuthi ukabe ngumlilo nje wamaphepha, angaletha ke okuthile okungenza amathuba kaTrump athukuthuthuka. Kodwa nxa ngabe umnumzana uVance engahluleka ukukwenza lokho, abantu ngokuhamba kwesikhathi ama-Republicans esewenzile umsebenzi, asimboni uDonald Trump ethethuka kakhulu amathuba akhe. Sizakhumbula futhi sise ukuthi ama-Republican amasu okulwa lolukhetho kade bewakhe bewabhekise kuBiden, ukusho ukuthi bebengadlali ibhola kakhulukazi kodwa bebedlala umuntu. Manje uBiden engasekho sekusho ukuthi sekufanele ukuthi amasu abo atshintshe wonke. Kodwa ke sizakhumbula futhi ukuthi ama-Republican agcwele kakhulu ngalabo abantu esengathi ngama-right winger ontamo lukhuni wase-America. Uma uDonald Trump ezabuyela kulokhuyana akade saziwa eyikho khona ukuthi i-America kuqala, engafuni ukuthi abe nobudlelwane obuqanda ikhanda namazwe omhlaba, asimboni uvansi lona esiza nokunye okungenza ukuthi abantu bamthandisise uDonald Trump. Ikakhulukazi uma sibuka umdlandla lona uHarris akhanya eza nawo nokuthi nje ama Democrats asozoya enqonqotheleni ayo, kuyacaca vele ukuthi uKamala nguyena ozo hamba phambili kuma Democrats.
Singabonani ngemva komhlangano omkhulu wama Democrats owe convention?
Uzoba ukuphakama kwamathuba awo ama Democrats uma besakha ke amacebo abo, bazobe sebewakha sebebuka ke amandla alama ama candidate amabili ama Republican uDonald Trump no Vance. Bengaphuma laphana mhlawumbe futhi ngamanye amagama esemo United, ngoba sibonile ukuthi uma uBiden ehoxa ethi yena uncoma ukuthi uKamala angene endaweni yakhe, kube khona abanye abangazange bazwakalisa ukuthi bona bathi. Yilapho ke futhi okusazosicacela khona kakhulu ukuthi sisiya phambili iliphi iqembu, ngumuphi ongadla umhlanganiso phakathi kuka Donald Trump no Kamala Harris.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ezimele ubexoxa econgweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sekulokuthandabuza phezu kohlelo lokusebenzisa izithupha phakathi kwesizalwane zeZimbabwe lezakwaleBotswana uma zingena emazweni womabili. Sekuthule kunxazombili ngemva kokuba omongameli bamazwe womabili bebeke ngohlalanja ukuthi sebevumelane ukuthi kusetshenziswe izithupha endaweni yamapasipoti. Intatheli yeStudio 7 uMqondisi Dube usibhala ludaba ngokugcweleyo eseHaberoni kweleBotswana.
Awulalutho osolokelwa khulunywa phezu kwalolu daba lokho omongameli Emmerson Mnangagwa lo mongameli Mokgweetsi Masisi babika ngonhlolanja ukuthi sokulolongwa isivumelwano sokuthi kungenwe ngesithupha eZimbabwe lakwele Botswana. Umphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe umnumzana Lemogang kwabheka azange afune ukukhuluma phezu kwembiko ethi udaba lwesithupha selufike emaphethelweni lungazange lusungulwe. Kodwa esinye isiphathamandla uhulumende weZimbabwe sitshele iStudio 7 ukuthi akuzange kube lo mhlangano ngitsho lowodwa phezu kwalolu daba. Inhlanganiso ezitsheneyo zibekwa zidinga ingcazelo kubohulumende bamazwe omabili phezu kwalolu daba. Umgcini sihlalo weZimbabwe Community kwele Botswana umnumzana Sifas Chuma uthi bacabangela ukuthi ukhetho luzayo kwele Botswana yilo seludale ukuthi lolu daba lufakwe eceleni.
All is not lost. Mhlawumbe ngemva kwama-elections yinto eza engavuselelwa ngoba ama-emotions abantu kathesi angathi aphezulu. Kodwa ngemva kwalokho maybe into engakhangelelwa engabuyelelwa kulungiswe.
Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHabroni laye ucabangela ukuthi ukhethwelo olumise konke ngoba inkokheli kamasisi sesaba ukuthi ingalahlekelwa ngamavoti uma ingaqhubeka ngohlelo olungafunwa nguZulu.
Nginanzela ukuthi njengobana leli lalo leBotswana li siya kuma-elections lapha ngabo zithi ngo-October lapha kusekhashana. Kanti njalo sinanzela ukuthi bona vele ama-citizens alikuleli lizwe aleBotswana hayi indaba leyo abayithakazeleli. Kukhuluma iqiniso sibili, siyakwazi sihlala labo lapha abakujabuleli. So kungaba yi-challenge kulabo ababusayo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Ntokozo Thebe uthi kuyadanisa ukuthi sekuthule ngodaba lokusetshenziswa kwezithupha. Abanye kwele Botswana bathi ukuvumela abeZimbabwe ukungena ngezithupha kungadala ukuthi bagcwale kuleli. Kodwa uMasisi ezama ukuthengisa umbono wokuthi kusetshenziswe izithupha wathi lokhu kuzayehlisa inani labantu abangena bevela eZimbabwe okungekho emthethweni.
We are trying to eliminate the urge for illegal migration. We want to make sure there's legitimate entry.
Sizama ukuthi sikwazi ukuthi ngubani ongenileyo elizweni, sibe lolwazi olugcweleyo ngabo. Okwakathesi abangena kungekho emthethweni yasazi lutho ngabo. Lokhu esizama ukwenza kuqondile njalo kuthuthukisa ubudlelwano bethu njengabomakhelwane.
noma nje ngakucele leZimbabwe kwamukelwa ngentokozo ukuthi kuzasetshenziswa isithupha abeBotswana bachila amakhala. Odabuka kwele Botswana umnumzana James Mpho lawe uyawuphikisa umbono wokuthi abeZimbabwe bangene besebenzisa isithupha.
No, we are opposed to this thing yabomang instead of...
Asivumelani lo mbono lo ngoba kungaba nzima ukuthi siyenelise inani labeZimbabwe elingenayo kwele Botswana.
Lolu daba lwaze lwafika edalela eParliament eBotswana lapho ngitsho lamalunga ebandla elibusa eBotswana Democratic Party afunga ugomela isitha kumelanga uvunyelwe abeZimbabwe ukuthi bangene besebenzisa isithupha. Ukanti akuzange kube lokuxokozela ngesikhathi leBotswana livumelane leNamibia phezu kohlelo olufanayo lokusebenzisa isithupha ngoNhlolanja nyakenye. Ngiwumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Songi singathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Lithona njani umpofu nanxa engasozidlalo nje eyami odi. Kodwa ke ngizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela laba bantu bezana asebesenza ngakhona. Sebesizwisa ubuhlungu obudlulele siphakathi kobuhlungu bokubotshwa ekuseni emini ntambama sidiziswa izimali ezijisiwe. Labo babuya bazosidizisa ukusibhadalisa ipassport besi-overcharge besi-charge imali ezisabekayo. Kanti vele kufanele ukuthi size senze njani. Ma uthi uye ekhaya uzothola amagumaguma abo angamaphoyisa ahlezi imigwaqo yonke le. Bahamba bethatha imali bethathela abantu izimali. Thathela umali ayijabona la. Abasela lutho abalwenza abavala ama-factory bavala zonke izinto. Sebebheka ukuthi ngapha eSouth Africa kufanele ukuthi thina sibasebenzele. Lanxa bangazibabe abakutho kodwa yindlela abavele besebenza ngayo. ISouth Africa bayithagethe kakhulu umuntu wonke oze lapha eSouth Africa. Bamenza inkomo yokusengwa, isengelwe izana. Sihluphekelani kanti. Ikakhulu thina abantu bakamthwakazi ngapha thina ngapha eMandebele sakubona okukhulu. Angazi ukuthi loza zasikhulula uzovela kuphi. Angazi ngempela ngoba kukhona okufanele kwenzeke. Kati sihluphekelani emhlabeni sophila kuphi. Emakhaya ngale bathuma abantu babo ukuthi bazofaka amalembu abo bagcwala indawo yonke. Awusozwazi ukuthi kwenzakalani. Pho kati siphephelephi lina lisiphile njani.
Studio 7. Eqinisweni isadeki isigijima isisiya khona ngale harale sokusiyadliwa amakhekhe sokusiyaphuzwa amatiye. Ngamanye amagama isadeki ilanda ukuyazichaza ukuthi lokho eyayikutshele abantu ukuthi ukhetho lube lungakhululekanga kube kungalona iqinisa ngoba nampo phela sebevuma phela sebesiyamgcoba khona ngale ukuthi ebe nguchewe wesadeki. Njalo okumangazayo ukuthi kati isipunepune esingaka ngesi sani okuzwakala impela abantu bezano into le impela bayibona ngathi sebesezulwini kuyaqala yini ukuthi khona owazifakayo elizweni ukuthi ukhokhela ilizwe ezofakwa yini ukuthi khona senguchewe sadeki. Akuyona into entsha siyakwazi ukuthi vele kithi nje izano nje ihlala izihlalela embusweni ende iyakwazi ukuthi akulanto abantu abazayenza ngoba lati sesavuma ukuthi izenzele umathanda ngoba iZimbabwe ngeyabantu bezano. Kodwa kuyadanisa ukubonisa degigijima isiya khona ngale kusuka iziphithiphithi kuthiwa khona kulo mhlangano omkhulu. Umhlangano lwana lobu ungaba khona empilweni zabantu abangasobezano awukho umehluko ozaba khona. Kuyazi kuyevalwa nje abantu bezihluphekela kuphela.
Studio 7 njani Studio 7? Hawu, nama passport aduranga awuthi. Kumanje nginabantwana abawu-4 abafuna ama-passport. Sekufanele ngikhiphe 25,000 ngiyayithathaphi. Angisebenzi. Ayasibopha lapha eSouth Africa.
Laba ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Live talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Kuba ngentengo yama-passport abazanikwa abahlala kwe-South Africa. Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Umnumzana Simele Sizwe Sibanda wazama ukuxotshisa umbalisi ebobi ofundisa abantwana okwakuthiwa kazi lutho ngolimi lwesiNdebele. Usebiselwe esikhundleni sakhe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kubikwa kubotshwe abalwela amalungelo oluntu kade besiya eVictoria Falls. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kunjalo zulukandaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.